kana kupanywa kuti andiri kuti kuti saka kuti 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 yacho haiexist. Those who are denying me vari kufunga kuti maybe tingati chavamwe CIO chavamwe FAS chavamwe TTT hazindi chikise resource. Because vana Joshua Nkomo vakatiwa naMugabe iterrorist, vana Wesley Mnube because vave nedifferent view akataurirwa tiri paMDC kuti hiis a CIO, vana Kope vakatiwa hiidizidend because anga nedifferent view. Saka hazindishamisi, I'm not going to lose a sleep anybody from the region yemakerele land angareza mafundamental issues ari kutiwa dzika ekati yekuti riterrorist CIO. Saka we are used to that.
Timboenda kuna vadzokoratidzwa panyaya yekuti vachabango vari kuti inhengo yetriple C makuti zamumburi wenyu sebato.
Aiwa, izvo ndezvekugodzi kwatsuro izvo. Ndiri kutongokatyamara kuti vachabhangu vaakushandisa tribal card kuti vakanganise zviri kuitika munyika, vakanganise zvakanaka zviri kuitika mutriple C. Zvinototinyadzisei kuti munhu ashandise nyaya yana Dr. Mukavuko Ngomo, munhu anoremekedzwa nenyika yese, ndozvaakuiswa pakadai apa, pari kuitwa mahumbwe, pari kuitwa matakanana, kuti zvokwadi here munhu asina kana chinzvimbo chaainacho mutriple C, asina kumbobvira atora chinzvimbo, asina chinzvimbo iko zvino chinomupa masimba ekuti anyore tsamba yakadaro, ari kuawanepi masimba akadaro? Kune musangano wakadaro here wekuti munhu anongomuka nhasi oti ini ndaakunyora tsamba, ndini ndava secretary general? Hakuna mahumbwe anopfuura ipapa. Vana veZimbabwe ngavatarise kunze vagotsamwa, vatsamwe chaizvo nevanhu vakaita vachabangu.
Vachabangu, hanzi mava kushandisa nyaya yematunhu kupinza nyaya dzenyu dzamunee muchida kuti dzinge dzichinzwika kunze uku. Pindurai tini?
Ndine urombo because iwe uri kuAmerica, uri kunyika imwe zvemarungu. Isusu tiri kunyika yetu, hatinambotiza nyika. Hauzivi zviri kuitika muno. Uri kunyora zvinhu zviri pasocial media. Hakuna tribal card ndinoshandisa. I'm raising facts. Ndiri kureva history. Kana uri student history, you read zvandingareva izvozvo. And ndinotojekesa ipapo. It is wrong when Chabangu takes the center stage because ndini ndevere, which I say SG. But it is right kana Promise Mukhwana because ari kumashonaland kuti aite spokesperson. Akasarudzwa nani Promise Mukhwana? Anga kuri kuorganization scene yakanzi tazambuka. Saka tiri kuti aiwa hazvigoni. Mungatitaurira kuti hasina maposition but inini because muri kuAmerica iwe haupo muZimbabwe munomu. Bvunza vanhu iye tanisa chaiyo chaiyo kuti handizivi here inini.
Vadzokora, iro bato renyu rine mastructure here? Kana vachavangu vachiti ndiri SG wetriple C imi musingavazive.
Ndozviri kutondikatyamadza, ndozvinofanira kushamisa mwana wese weZimbabwe kuti isu hatina zvese zvavari kutaura zvezvigaro izvo zvokuti vanozouya vachiti ivo ndii secretary general. Secretary general wani? Acting secretary general wani? Hatina zvese izvozvo. Isu tine bato redu rine mushandiro waro wakatosiyana nezvavari kufunga nezvavaiita vari kuPDP kana kuti vari kuMDCT. Ivo vachabhangu havatozivi kuti vakazobva kuPDP rini. Saka zvavari kutaura izvo ndataura kare kuti ndezvekugotsi kwatsuro.
Maita vadzokora, vachabhangu, kana muri munyori mukuru kana SG wetriple C, mungangobuda here nedecision kana nepfungwa yekuti maakurikola vanhu musina kugara pasi nevamwe?
Ndina ndimbopedzera namukoma wangu. Ngaanditaurire kuti what description iripo yokuti uyu ndimemba yetriple C. Une kadhi here? Tine membership sheet here? Vizita rako here?
Ndivanani vamakagara navo kuti mubude nechisungo ichi, vachabangu?
We have been to Bulawayo, we have been to Moptown, we have been to Manikali, we have been touring like what president has been touring the country. It's coming from our structures. It's coming from our citizens themselves. So we can't come here and be speaking as if you are speaking from heaven.
Thank you so much.
But we are not going to allow you to do that.
Thank you. Vadzokora tipete chirongwa. Pane matanho amuri kutora here sebato ekuratidza veruzhinji kuti vachabonga haisi nhengo yenyu yebato.
Handisina hangu kupedza nguva ndichipindura vatama vasavangu. Vanga vazive kuti Zimbabwe is Zimbabwe. Whether achigara muZimbabwe kana asingagari muZimbabwe is not more Zimbabwean than other Zimbabweans. Other Zimbabweans simply because he is in Zimbabwe.
Vatabangu, thank you so much. Vadzokora,
pane veZimbabwe ngavaregedzwe kutemeswa musoro kana kukanganiswa mafungiro avo nevanhu vakaita sana Shabangu. Asina acting secretary general CCC akaitwa nani ndibva acting secretary general.
Vadzokora, ndikubvunzei mbvunzo musati mapepa henyu. Kana muchiramba mumwe kuti uyu hamuzive asi mimi muri nhengo yebato, munozivikana sei kuti muri nhengo yenini?
Ndiri kuti handisi kutaura panyaya yeunhengo wepati. Ndiri kuti ini hakuna munhu anongomuka achizviti ndaa secretary general kana ndaa acting secretary general. Akaiswa nani pausecretary general? Vakaiswa nani?